vashora mutongo wavo panyaya iyi mutongi wedare repamusoro vajoseph mafusire vati chikwata chamuzvare kupe chimbomira kutsiva nhengo dzeparamende idzi pakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare nemdc alliance yekuti chikwata ichi chainge chiine kodzero here kana kuti kwete yekudzinga nhengo dzakapinda muparamende dzichishandisa zita rekuti mdc alliance zvaturwa nedare zvatsinhirwa negweta remdc alliance vachaus kwaramba
zviripo ndezvokuti senator Tim Vios naTabitha Khumalo vakanga vakadzorwa kubva kuparliament nekuseneti negurupu ranamunzora so zvavazoita ndezvokuti vakazomanya kukoti vakati aiwa gurupu iri ngarirege kuti kuzadzisa zvigaro zvedu kuparliament nekuseneti so vanga vachisika inonzi interdict pachirungu yekumisa gurupu ranamunzora navanakupe so koti yatenderana navo ikava pachikumbiro chavo chekuti kuzadziswa kwenzvimbo dzavo muparliamendi nemuseneti kumbomira zvichimirira kutongwa kwenyaya yavo yekuti kutombodzorwa kwavo yavanoti riko kwakanga kusiri pamutemo
zvataurwa navakwaramba zvatsinhirwawo namuzvinafundo Lovemore Maduku avo vari kumirira muzvare kupe
judge wehigh court vamafusire vabvumirana nechikumbiro chakaitwa navatabitha Khumalo naTim Vios chekuti zvigaro zvavo zvemuparliamendi zvimbomira kuitwa umwe munhu kusvika nyaya yavakakwidza kudare yekuti kubviswa kwavakaita muparliamendi hakusi pamutemo jaji abvumirana nazvo ingori temporary kuti imbomirirei nyaya yavakaunza kuti ipere kana yazopera then nyaya yozoenderera mosikwanisa kuona kuti vakana vakaruzawo kundo kuti mapositions avafiliwe
vamadhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro resupreme court
ndanichinzwa nemaclients edu vanga vatotaurira kare kuti tiverenge judgment kuti hatisati taiverenga tapedza kuverenga judgment tikaona zviri mujudgment zvicharidza kuti jaji haana kunyatsotarisa nyaya zvakanaka tinenge tichikwidza nyaya kusupreme court pazvenge zvichitoitwa nhasi izvozvo saka izvi tiri kumirira vari kunotora judgment toiverenga toona kuti pane magrounds here ekuti tiendese nyaya mberi kusupreme court
zvichakadai nyaya yekutorwa kwakaitwa muzinda webato iri wemorgan tsvangirai house nechikwata chamuzvare kupe svondo rapera yakatarisirwa kunzwikwa mudare repamusoro munguva pfupi iri kutevera zvichitevera chikumbiro chakasvitswa nechikwata chavanelson chamisa nevari kunzi varidzi vemuzinda uyu chekuti udzoserwe mumaoko echikwata chavachamisa munyori mukuru mumdc alliance vacharlton hwende vati vari kumbotevedzera mutemo pari zvino vachiti vatsigiri vavo vanokwanisa kutora muzinda uyu nechisimba kana vachida
koti tichitaura nyaya yedu kuti disu tine building ndisu tanga tichigara ipo saka takaita application non-spoilation saka ndo yatamirira kuti iitwe so even kana vene vebuilding vakapindawo paapplication yedu ipapo vari kukonfirmawo kuti isu ndisu tine mvumo yekunge tiri paharvest house nyangwe hazvo takatorerwa nemasoja pakati peusiku isu tiri bato rinoda kuita zvinhu zvemutemo tichiteedzera mutemo wenyika tichiteedza bumbiro redu reconstitution otherwise dai tatisingateedzere hazvititorere kana time kuti mamembers edu emudc neuwandu hwavo vese vaende vanotora building but tiri kuvati aiwa garai kwamuri ikoko tipe mukana maloya kuti vagadzirise nyaya so I'm hoping kuti by today or end of day tomorrow tinenge takwanisa kunge tiri paharvest house zvakare tichita basa redu
hatina kukwanisa kutaura namuzvare kupe kuti tinzwe pavamire panyaya iyi asi munyori mukuru wemdc vadouglas monzora vakati ndivo vane kodzero yekuve mumahofisi aya sezvo vachiti ndivo varidzi vebato sezvakaturwa nedare resupreme court ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi